Jesu ndiye Mesia anotaurwa muprofita here? Mhinduro yeBhaibheri. Hongu, paaiva panyika, Jesu akazadzisa uprofita hwakawanda hwaitaura nezvaMesia mutungamiriri uyo aizova muponesi wenyika. Danieri 9 verse 25, 1 John 4 verse 14. Kunyange pashure pekunge afa, Jesu akaramba achizadzisa uprofita hune chekuita naMesia. Pisarema 110 verse 1, Mabasa 2 verse 34 kusvika ku 36. Zita rekuti Mesia rinorevei. Shoko rechiHebheru rekuti Mashiach, Mesia, uye rechiGiriki racho rekuti Christos, Kristu, esa anoreva munhu akazodzwa. Saka Jesu Kristu zvinoreva kuti Jesu munhu akazodzwa, kana kuti Jesu Mesia. Munguva dzinotaurwa muBhaibheri, munhu aitanga aiswa mafuta mumusoro wake kuti azoita basa rinokosha. 1 Samuel 16 verse 13. Jesu akasarudzwa naMwari kuti ave Mesia, uye ichi chinzvimbo chakakura. Mabasa 2 verse 36. Jesu akazodzwa nemweya mutsvene waMwari kwete nemafuta. Mateo 3 verse 16. Zvinoita here kuti vanhu vanopfuura mumwe chete vazadzise uprofita hwaMesia? Hazviiti. Sezvinoita mafingerprint ayo anongova yemunhu mumwe chete, uprofita hwakazadzika hweBhaibheri unongoratidza Mesia mumwe chete, kana kuti Kristu. Zvisinei, Bhaibheri rinoyambira kuti vana Kristu venhema nevaprofita venhema vachamuka uye vachaita zviratidzo zvikuru nezvishamiso kuti kana zvichibvira vatsause kunyange vakasarudzwa. Mateo 24 verse 24. Mesia anogona kuzooneka mune ramangwana here? Aiwa. Bhaibheri rakagara rataura kuti Mesia aizova wedzinza ramambo Dhavhidhi weIsraeri. Pisarema 89 verse 3 ne 4. Zvisinei, magwaro echiJudha anoratidza dzinza raDhavhidhi haasisiko, pamwe akaparara vaRoma pavakakunda Jerusarema muna 70 CE. Mashoko emuzasi anoti, McClintock and Strong's Cyclopedia rinoti, hapana mubvunzo kuti magwaro aiva nemazita emhuri uye madzinza evaJudha akaparara pakaparadzwa Jerusarema. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Kubvira ipapo, zvakanga zvisisiri nyore kuti munhu ape umboo unoratidza kuti aiva mudzinza reumambo raDhavhidhi. Asi magwaro iwayo aivapo panguva yakararama Jesu, uye kunyange vavengi vake havana kuramba kuti aiva muzukuru waDhavhidhi. Mateo 22 verse 41 kusvika ku 46. MuBhaibheri mune uprofita hungani hune chekuita naMesia. Hatikwanisi kunyatsotaura kuti uprofita hwaMesia hungani nenhamba chaiyo. Semuenzaniso, nzira yekuverenga nayo uprofita inogona kusiyana kunyange pauprofita hunotozivikanwa kuti ndehwaMesia. Mashoko ari pana Isaya 53 verse 2 kusvika ku 7 anotaura zvinhu zvakasiyana-siyana nezvaMesia. Vamwe vanogona kuti mashoko ese ari mumavhesi acho uprofita humwe chete, asi vamwe vanogona kuverenga chimwe nechimwe seuprofita. Umwe uprofita hwaMesia hwakazadziswa. Uprofita ndewe dzinza raIsaka, mwanakomana waAbrahamu. Pawakanyorwa, Genesis 22 verse 17 ne 18. Pawakazadziswa, Mateo 1 verse 1. Uprofita akaberekerwa murudzi rwevaIsraeri rwaJudha. Pawakanyorwa, Genesis 49 verse 10. Pawakazadziswa, Mateo 1 verse 1 ne 3. Uprofita ndewe dzinza reumambo ramambo Dhavhidhi. Pawakanyorwa, Isaiah 9 verse 7. Pawakazadziswa, Mateo 1 verse 1. Uprofita akaberekwa nemhandara. Pawakanyorwa, Isaiah 7 verse 14. Pawakazadziswa, Mateo 1 verse 18, 22 ne 23. Uprofita akaberekerwa kuBetrehema. Pawakanyorwa, Mika 5 verse 2. Pawakazadziswa, Mateo 2 verse 1, 5 ne 6. Uprofita anonzi Emmanuel. Pawakanyorwa, Isaiah 7 verse 14. Pawakazadziswa, Mateo 1 verse 21 kusvika ku 23. Mashoko emuzasi anoti, zita rechiHebheru rekuti Emmanuel, iro rinoreva kuti Mwari anesu, rinonyatsoratidza basa raJesu saMesia. Kuya kwa akaita panyika uye mabasa akaita akaratidza kuti Mwari anoda vashumiri vake. Ruka 2 verse 27 kusvika ku 32, 7 verse 12 kusvika ku 16. Apa ndipo panoperera mashoko eMoses. Uprofita, kuberekwa kwake kwaisa shamisira. Pawakanyorwa, Isaiah 53 verse 2. Pawakazadziswa, Ruka 2 verse 7. Uprofita, vana vadiki vakaurayiwa paakazvarwa. Pawakanyorwa, Jeremiah 31 verse 15. Pawakazadziswa, Mateo 2 verse 16 kusvika ku 18. Uprofita, akadanwa kubva muEgypt. Pawakanyorwa, Hosea 11 verse 1. Pawakazadziswa, Mateo 2 verse 13 kusvika ku 15. Uprofita, anonzi weNazareta. Mashoko eMoses anoti, shoko rekuti Nazareta rinofanira kunge richibva pashoko rechiHebheru rekuti Netsa rinoreva kuti bukira. Apa ndipo panoperera mashoko eMoses. Pawakanyorwa, Isaiah 11 verse 1. Pawakazadziswa, Mateo 2 verse 23. Uprofita, pane nhume yakamugadzirira nzira. Pawakanyorwa, Maraki 3 verse 1. Pawakazadziswa, Mateo 11 verse 7 kusvika ku 10. Uprofita, akazodzwa saMesia muna 29 CE. Mashoko eMoses anoti, kuti uwane mamwe mashoko anotsanangura zviri muBhaibheri pamusoro pegore ra 29 CE rakasvika Mesia, ona nyaya ine musoro unoti, kuzivisa kunoita uprofita waDanieri kusvika kwaMesia. Apa ndipo panoperera mashoko eMoses. Pawakanyorwa, Danieri 9 verse 25. Pawakazadziswa, Mateo 3 verse 13 kusvika ku 17. Uprofita, Mwari akaratidza kuti mwanakomana wake. Pawakanyorwa, Pisarema 2 verse 7. Pawakazadziswa, Mabasa 13 verse 33 ne 34. Uprofita, akashingairira imba yaMwari. Pawakanyorwa, Pisarema 69 verse 9. Pawakazadziswa, Joan 2 verse 13 kusvika ku 17. Uprofita, akazivisa mashoko akanaka. Pawakanyorwa, Isaiah 61 verse 1. Pawakazadziswa, Ruka 4 verse 16 kusvika ku 21. Uprofita, ushumiri hwake muGarirea waiva chiedza chikuru. Pawakanyorwa, Isaiah 9 verse 1 ne 2. Pawakazadziswa, Mateo 4 verse 13 kusvika ku 16. Uprofita, aiita zvishamiso saMoses. Pawakanyorwa, Deuteronomy 18 verse 15. Pawakazadziswa, Mabasa 2 verse 22. Uprofita, akataura pfungwa dzaMwari saMoses. Pawakanyorwa, Deuteronomy 18 verse 18 ne 19. Pawakazadziswa, Joan 12 verse 49. Uprofita, akaporesa urwere hwevakawanda. Pawakanyorwa, Isaiah 53 verse 4. Pawakazadziswa, Mateo 8 verse 16 ne 17. Uprofita, haana kuzvikudza. Pawakanyorwa, Isaiah 42 verse 2. Pawakazadziswa, Mateo 12 verse 17 ne 19. Uprofita, akanzwira tsitsi vaitambura. Pawakanyorwa, Isaiah 42 verse 3. Pawakazadziswa, Mateo 12 verse 9 kusvika ku 20 uye Marko 6 verse 34. Uprofita, akaratidza kururama kwaMwari. Pawakanyorwa, Isaiah 42 verse 1 ne 4. Pawakazadziswa, Mateo 12 verse 17 kusvika ku 20. Uprofita, mupi zano anoshamisa. Pawakanyorwa, Isaiah 9 verse 6 ne 7. Pawakazadziswa, Joan 6 verse 68. Uprofita, akazivisa zita ra Jehovah. Pawakanyorwa, Pisarema 22 verse 22. Pawakazadziswa, Joan 17 verse 6. Uprofita, aitaura achishandisa mifananidzo. Pawakanyorwa, Pisarema 78 verse 2. Pawakazadziswa, Mateo 13 verse 34 ne 35. Uprofita, Mutunga miriri. Pawaka nyorwa. Danieli 9 verse 25. Pawaka zadziswa. Mateo 23 verse 10. Uprofita. Vakawanda havana kumutenda. Pawaka nyorwa. Isaiah 53 verse 1. Pawaka zadziswa. John 12 verse 37 ne 38. Uprofita. Dombo rinogumbura. Pawaka nyorwa. Isaiah 8 verse 14 ne 15. Pawaka zadziswa. Mateo 21 verse 42 kusvika ku 44. Uprofita. Akarambwa nevanhu. Pawaka nyorwa. Pisarema 118 verse 22 ne 23. Pawaka zadziswa. Mabasa 4 verse 10 ne 11. Uprofita. Akavengwa pasina chikonzero. Pawaka nyorwa. Pisarema 69 verse 4. Pawaka zadziswa. John 15 verse 24 ne 25. Uprofita. Akapinda muJerusarema achikudzwa akatasva dongi. Pawaka nyorwa. Zechariah 9 verse 9. Pawaka zadziswa. Mateo 21 verse 4 kusvika ku 9. Uprofita. Akarumbidzwa nevana. Pawaka nyorwa. Pisarema 8 verse 2. Pawaka zadziswa. Mateo 21 verse 15 ne 16. Uprofita. Akauya muzita raJehovah. Pawaka nyorwa. Pisarema 118 verse 26. Pawaka zadziswa. John 12 verse 12 ne 13. Uprofita. Akatengeswa neshamwari. Pawaka nyorwa. Pisarema 41 verse 9. Pawaka zadziswa. John 13 verse 18. Uprofita. Akatengeswa nezvidimbu 30 zvesirivha. Mashoko emuzasi anoti. Uprofita uhu huri mubhuku raZekaria. Asi mumwe munyori weBhaibheri Mateo anoti zvakataurwa pachishandiswa muprofita Jeremia. Mateo 27 verse 9. Zvinoita sekuti dzimwe nguva bhuku raJeremia raiiswa pekutanga pamabhuku emagwaro ainzi zvakanyorwa nevaprofita. Ruka 24 verse 44. Mateo anofanira kunge akashandisa zita rekuti Jeremia achireva mabhuku iwayo ese, ayo aisanganisirawo raZekaria. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pawaka nyorwa. Zekaria 11, verse 12 ne 13. Pawaka zadziswa. Mateo 26, verse 14 kusvika ku 16, uye 27, verse 3 kusvika ku 10. Uprofita. Shamwari dzake dzakamutiza. Pawaka nyorwa. Zechariah 13 verse 7. Pawaka zadziswa. Mateo 26 verse 31 ne 56. Uprofita. Zvapupu zvenhema zvakamupomera. Pawaka nyorwa. Pisarema 35 verse 11. Pawaka zadziswa. Mateo 26 verse 59 kusvika ku 61. Uprofita. Akaramba akanyarara pamberi pevaimupomera. Pawaka nyorwa. Isaiah 53 verse 7. Pawaka zadziswa. Mateo 27 verse 12 kusvika ku 14. Uprofita. Akapfirwa mate. Pawaka nyorwa. Isaiah 50 verse 6. Pawaka zadziswa. Mateo 26 verse 67. Uye 27 verse 27 ne 30. Uprofita. Akarohwa mumusoro. Pawaka nyorwa. Mika 5 verse 1. Pawaka zadziswa. Marko 15 verse 19. Uprofita. Akazvamburwa. Pawaka nyorwa. Isaiah 50 verse 6. Pawaka zadziswa. John 19 verse 1. Uprofita. Haana kuramba kurohwa. Pawaka nyorwa. Isaiah 50 verse 6. Pawaka zadziswa. John 18 verse 22 ne 23. Uprofita. Vatungamiriri vehurumende vakaronga kumuuraya. Pawaka nyorwa. Pisarema 2 verse 2. Pawaka zadziswa. Ruka 23 verse 10 kusvika ku 12. Uprofita. Akarovererwa padanda mumaoko nemumakumbo. Pawaka nyorwa. Pisarema 22 verse 16. Pawaka zadziswa. Mateo 27 verse 35. John 20 verse 25. Uprofita. Vanhu vakakandira nguo dzake mijenya. Pawaka nyorwa. Pisarema 22:18. Pawakazadziswa, Johani 19:23-24. Uprofita akaverengwa pamwe nevatadzi. Pawakanyorwa, Isaiah 53:12. Pawakazadziswa, Mateo 27:38. Uprofita akatukwa. Pawakanyorwa, Pisarema 22:7-8. Pawakazadziswa, Mateo 27:39-43. Uprofita akatambudzikira vatadzi. Pawakanyorwa, Isaiah 53:5-6. Pawakazadziswa, 1 Petro 2:23-25. Uprofita akaita searambwa naMwari. Pawakanyorwa, Pisarema 22:1. Pawakazadziswa, Marko 15:34. Uprofita akapiwa viniga uye nduru kuti anwe. Pawakanyorwa, Pisarema 69:21. Pawakazadziswa, Mateo 27:34. Uprofita akanzwa nyota ava kuda kufa. Pawakanyorwa, Pisarema 22:15. Pawakazadziswa, Johani 19:28-29. Uprofita akaisa simba rake reupenyu mumaoko aMwari. Pawakanyorwa, Pisarema 31:5. Pawakazadziswa, Ruka 23:46. Uprofita akapa upenyu hwake. Pawakanyorwa, Isaya 53:12. Pawakazadziswa, Marko 15:37. Uprofita akafa kuti atisunungure pachivi. Pawakanyorwa, Isaya 53:12. Pawakazadziswa, Mateo 20:28. Uprofita mapfupa ake haana kutyorwa. Pawakanyorwa, Pisarema 34:20. Pawakazadziswa, Johani 19:31-33-36. Uprofita akabvorwa. Pawakanyorwa, Zekaria 12:10. Pawakazadziswa, Johani 19:33-35-37. Uprofita akavigwa nevapfumi. Pawakanyorwa, Isaiah 53:9. Pawakazadziswa, Mateo 27:57-60. Uprofita akamutswa kubva kuvakafa. Pawakanyorwa, Pisarema 16:10. Pawakazadziswa, Mabasa 2:29-31. Uprofita nzvimbo yemunhu akamutengesa yakapiwa mumwe munhu. Pawakanyorwa, Pisarema 109:8. Pawakazadziswa, Mabasa 1:15-20. Uprofita akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Pawakanyorwa, Pisarema 110:1. Pawakazadziswa, Mabasa 2:34-36.